Lexi Platinum yawedzera utungamiri hwayo kusvika pamapoinzi mana. Mushure mekunge yambotungamira nemapoinzi maviri chete, mitambo yesvondo richangopera isati yatambwa. Izvi zvinotevera kurova kwavakaita Chapungu 2-0 pamusha musi mumwe chetewo chikwata chaikwikwidza navo chengezi Platinum Stars chakaita mangange 1-1 neChicken Inn kuluveve stadium kuBulawayo. Mumwe mutsigiri wenhabvu Vapi Davis Mushonga vanoti FC Platinum ine mukana wekusimudza mukombe uyu zvekare.
Davira iyo yakatora kidogorora savane pool of players, vane seasoned players, vane mixture seasoned and upcoming players vanozvikwanisa.
Pari zvino FC Platinum yave nemapoinzi makumi mashanu nemaviri, ngezi ine mapoinzi makumi mana nemasere. Mumwe mutambo wakatambwa, chikwata chiri kutatarikawo zvekare cheDynamos chiri kupemberera mushure mekurova ZPC Kariba 1-0 nezuro muRufaro Stadium. Mutsigiri weDynamos Vanti Munyanyiwa vanoti vari kufara zvikuru nematambiro eDimbare kana kuti Madrama Boys.
Ndinofadza zvakanyanyisa nekuti mashure izvazvo zvada kuti zvimbotimirira zvamuche, but haa, nematambiro akaita vakomana veDrama Boys I was very happy, andikati ndichiri I was happy, and still happy nanavo nyange naizvinezvi. Saka tinongova Drama Boys bhora kumberi, pamberi apa tinoramba tichikunda.
Mimwe mitambo yakapera seizvi: Cape United 0 Heritage 0 Highlanders 0 Nitrat 0 Blue Chiefs 1 Harare City 0 Mutare City Rovers 2 Shabani Mine 0 Triangle 2 Yada 1 Black Lions 2 Blue City 0. Zvikwata zvina zviri pamusoro-soro ndeizvi: FC Platinum 52 points, Ngezi Platinum Stars 48 points, Chicken Inn 41 points, Cape United 36 points. Zvikwata zvina zviri pasi pasi ndeizvi: Nitrat 20 points, Mutare City Rovers 15 points, Blue City 15 points, Shabani Mine 15 points. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.